Recycling day. 86 universe change my brother. Ghost magician
now.
Recycle on the man. You go to here. God is still got it. Darangalirangali waye kutanga ya wendipa pata isangana azwakangoti buburu buburu farika moto we majanga ndovataramba natarisa basi muti paye 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 ipo paye paye pava kusangana vamwe wona pasi muti paye 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 ipo paye paye pava kusangana Tarisa pasi muti paye, 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 pava kusangana vamwe. Darangarira uri pedyo wakati kwati, rudo uchindi parwe mandoro kwati, uchinyaririra pamuti wobvisa makwati. Darangarira paya tiri pasi muti ko, zviya zvawaitaura, paya paya mepo ichifefetera, uchiti ucharamba wakabatirira, chero ndikareleka ucharemberera. Moyo pakazomira vamwe ndoita hasha dzimwe nguva ndokanda mapwe vakundiziva vachambopamira I want to pay futi inini ndizvipfure kasi aingotaura here kuti zvipfure chishuwo changu dai nguva yaidzoka shure taidzokera paya yeah, yeah. Paye 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 ipo paye paye pava kusangana vamwe wona pasi muti paye paye Paye, 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 ipo paye.